Kwazwai hama mutereri. Chirongwa chedu chekutanga chanhasi chinobva muna 1 Samuel chapter 3 verses 3 kusvika pa 10 tozoenda pa verses 19. Tichikurudzirana tsika yekuita ukama neshoko raMwari uye nekuedza kunzwisisa zvinotaurwa neshoko raMwari. Zvakatinakira hama kuti tiverenge ndima iyi kubva muna 1 Samuel chapter 1 kusvikira pa chapter 6. Chirongwa chedu chechipiri chanhasi chinobva muna 1 vaKorinde chapter 6 verses 13 kusvikira pa 20. Iri nyaya yaPauro yanenge achisudza vanhu vekuKorinde pamusoro peunhu netsika dzakaipa dzavakanga vachiita dzisingawirirane nekuva vateveri venzira inova Kristo. Zvakare kuti tinyatsokwanisa kunzwisisa tsika dzakasiyana-siyana dzaibatwa nekuitwa nevaKorinde ava, zvakatikoshera kuti tiverenge 1 vaKorinde chapter 1 kusvikira pana 1 vaKorinde chapter 6 painoperera. Dambanu rakanaka ranhasi rinobva muna John chapter 1 verses 35 kusvikira pa 42, iri nyaya yekudanwa kwevadzidzi vokutanga vaJesu. Musoro wemaridzo yanhasi amazadiwa takuti tiuti isusu, rabi munogarepi, mudzidzisi munogara kupi? Maridzo iyi chaisa muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga ndechekuti mira panzvimbo. Chikamu chechipiri ndechekuti kuteerera Mwari. Chikamu chechitatu ndechekuti kuonekwa naMwari. Asi tichatanga nenyaya yekuonekwa naMwari, tobva taenda panyaya yekuva panzvimbo, tobva pedzisa nenyaya yekuteerera. Zvese izvi zvichingotituma kusvika pamubvunzo iwoyo watabvunza wokuti rabi munogara kupi. Tine vimbo netariro yekuti panopera mharidzo ino tisenge taziva kuti rabi vanogara kupi. Kuonekwa. Rangarira yamazadiwa mazuva apfuura aya, tasangana dama irori rakanaka rataverenga nhasi. Takataura nyaya kuti mudama rakanaka iri mune kuonekwa nekuonana kwakanyanya. Johani muombeki achiona Jesu anobva ati kuvadzidzi vake vaviri, "Onai hwana yaMwari, onanya kubvisa matadzo apasi." Vadzidzi ava vachifamba vachienda kuna Jesu vachifunga kuti ivo ndo vari kumuona, vanobva vaona Jesu avamirira, obva avatarisa, obva avaona. Avaona kudaro vanobva vabvunza mubvunzo wedengendira ranhasi rekuti, "Mudzidzisi munogarepi?" Iye Jesu anobva ataura achiti, "Uyai muzoona." Vanogara vese kwezuva, nekuti wakanga wava usiku. Mangwana mangwanani Andireya anonoudza mukoma wake Simeon kuti, "Simeon, uya uone zvatakaona isu. Takaona muponesi Jesu Kristo anobva kuNazareta." Simeon achifunga kuti ndiye ari kuenda kunoona Jesu. Paanosvika pana Jesu, Jesu anzi haangomuone bedzi, asi anoti ndee paari. Amuti ndee kudaro anobva ati, "Iwe handiwe Simeon chete, asi ndakukuti Kaifasi," zvinoreva kuti dombo, zvinoreva kuti Peter. Zvoreva kuti Jesu akaona zvaiva mukati maSimeon, ndokubva abuditsa humunhu waSimeon wakanga huri mukati, wokuti Simeon aizova dombo rekuti Jesu avakire kirike. Akaonekwa. Pese patinoedza kuitira Mwari, pese patinovavarira kuitira Mwari, Mwari ari kutiona. Saka musarege hama dzadiwa kuitira Mwari, musanete pakuitira Mwari, musarase moyo pakuitira Mwari. Ndinoziva kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvinombooma, wafirwa, warwarirwa, unobvunza kuti kunai Mwari muri kundionawo here. Wapinda pamatambudziko pamarumano nzombe, unoti Mwari muri kundionawo here. Usanete kumuitira, nekuti Mwari wako ari kukuona. Kuti Mwari akuona mazadiwa zvakareka, ngativei vanhu vanomira panzvimbo. Ngatidzidzei kubva kuna Samueri nhasi. Samueri anoonekwa naMwari akarara ari paarika yechitenderano ari mutemberi. Samueri akanga ari mukomana wechidiki aiitira Mwari. anzi anga sati aziva Mwari nekuti Mwari akanga asati azviratidza kwaari asi Samueri haana kurasa moyo nemhaka yekuti Mwari asati azviratidza kwaari akaramba achiitira Mwari Mwari wakanga asingaone nemaso ake Mwari wakanga asati anzwa Mwari wakanga asati abata asi Samueri akaramba achimuitira dzamara Mwari azviratidza kuna Samueri Tufuna kuti nzwise isusu kuti Mwari ka anozviratidza kuna Samueri munguva inonzi iyo Mwari akanga asingataure uye kuona Mwari zvakanga zviri zvishoma nemhaka yei nemhaka yekuti vapriste venguva iyoyo vakanga vakutadzira Mwari zvinoonekwa nemufananidzo waEri Eri Wongu aiedza kuitira Mwari asi akanga nevana vake vaviri Hopni naFinehas Hopni naFinehas kava vakanga vakutadzisa vanhu kupira mupiro kuna Mwari zvakanaka nekuti aiva tseka iva Judha yekuti kana chinhu chinge chapirwa kuna Mwari mupriste aingonzi atore zvaikwanisa kupinda mufoshoro imwe chete asi vana Finehas nana Hopni vakanga vakuti vanhu vasati vapira zvinhu kuna Mwari vaiti ndipo mafuta pachipiro chako ichocho usati wagocha asati atsva ndipo mafuta iwayo kana ukaramba kuvapa vaibva kubvutira nechisimba vakanga vakukumbira nyama yaipirwa sechipirwa chinopirwa kuna Mwari uye vakanga vakokanganisira avo vasevenzi vaisevenzera vapriste vamwari Mwari haana kufara nazvo izvi Eri akazviona Asi Eri hapana chaakaita. Saka panguva iyoyo, Mwari akanga asasataure nevanhu, nemhaka yekuti vanhu vakanga vachimutadzira zvakanyanya. Eri sezvine iwo, anobva awana nyaradzo kubva mune mukomana uyu Samueri. Sekuziya kwenyu hama vadiwa kuti isu sevabereki, pane dzimwe nguva ka, vana vedu vanorasa gwara, vachisiya unhu hwakanaka hwatinahwo isu sevabereki, vachiita umwe unhu usina kunaka. Samueri akava nyaradzo kuna Eri. Sezvine iwo zvakare, kunyange vana vaSamueri futi, vakarasa gwara, vakasvika pakurwadzisa Samueri. Saka tinamatirei vana vedu hama dzadiwa, kuti vave vanawo vane gwara ratinaro isu sevabereki vavo, kuti vatodzane nevabereki vavo, kuti vasaite vana vanoita mombe dzemashanga, kuti vasaite vana ka vanopanduka, vanoita nhinhi, asi kuti vave vana vanotodzana nesu vabereki vavo. Saka Samueri anowanika ari panzvimbo achiitira Mwari. Nesu hama dzadiwa ngatimirei panzvimbo yekuitira Mwari. Pane dzimwe nhambo hama dzadiwa ka unoona kuti iwewe uri musituation yakaoma. Ngatimboti zvinhu zvakuomera wapinda pasituation yekuti iwewe hauna kungochiziva kuti munhu akufambidzana naye uyu ane mudzimai wake. Ova wava mudzimai wechipiri. Kumira panzvimbo kunokumanikidza. Kuti kunyange zvichioma zvichirwadza ka. Usuduruke ubve ipapo. Utange imba yako. Ingave tsika yawajaira. Tsika yekuti iwewe inokunakidza. Inokupa mabenefits. Ine zvakawanda zvainokupa tsika iyoyo. Unokurudzirwa neshoko raMwari. Kuti ibva ipapo. Utange zvitsva. Una kunge waita dambudziko revana vana vaEri. Dambudziko vana vaEri rekuti vanga vane uori neutsotsi. Una kunge zvine zvika waita upfumi hwako ka ne corruption. Waita upfumi hwako nekubira vamwe. Waita upfumi hwako neunjikire. Sezvaita vana vaEri kuti zvo hamugoni kupira mupiro kuna Mwari kana musina kubvisa mafuta epanyama penyu muchindipa. Pane vanhu vazhinji hamadzadi vamukati meupenyu hwedu ka vabudirira nemhaka yekuti munhu asaita chimwe chinhu anoti bvisa mafuta epachinhu ichocho ndipe ozara kuopira ka asi mafuta ari pachinhu ichocho ndaita sei ndatora uori corruption mira panzvimbo kumira panzvimbo zvakare hamadzadi waka kunoreva kusandura mafungiro edu zvatinoshuvira mukati memagariro edu kuti zvizoshuvira Mwari zvizokuvavarira kuitira Mwari. Kana uchinge waomerwa iwewe uri musituation yekuti zvo zvinhu zvikukunetsa haukwanise kubva ipapo. Chisandura mafungiro aunoita nemaonero aunoita kuti mafungiro nemaonero aunoita ave edenga zvive zvaMwari. Kana mafungiro nemaonero aunoita zvikava zvedenga. Kufunga kwako ikoko kuchasakisa kuti physical condition yako isanduke. Nekuti zvaunofunga kazhinji mafungiro ako, unozopedzisira wazviita. Saka kana uchifunga kuti wewe pauri papo apabvike, sandura mafungiro ako. Funga nezvedenga, funga nezvehururame, funga nezvakanaka, uchiona kuti zvinyoronyoro uchabva pasituation yako iyoyo. Saka hama dzadiwa, ngative vanhu vanomira panzvimbo. Kumira panzvimbo uku zvakare kunotikwo kwawo kuti tive vanhu vanoteerera. Samueri kwauyu akadzidza kubva chine mudiki kuteerera. Anzwa shoko raMwari, anzwa izwi raMwari richimudana, Samueri, 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 Samueri. Achishaya kuti ndiani ari kumudana, obvoenda kuna Eri. Oenda kekutanga kuna Eri, Eri oti handiniba ndakushevedza. Samueri odzokera, onzwa zvakare izwi iroro. Samueri hatizvo ndamboenda kuna Eri akati hazirii, asi anodzokera zvakare kuna Eri. Zvoda kuti akaramba achingoteerera izwi iroroka, kunyangwe Eri ati handiye akanga amushedza. Anobva adzokera kuna Eri, Eri obva ati handini zvakare. Obva danwa kechitatu, obva adzokera futi kuna Eri. Dzamara Eri azomuti, kana uchinge wazodeidzwa iti, taurai mambo, muranda wenyu anoteerera. Paakazowana mhinduro yekuteerera, Eri Samueri ndopakazoregedza kuenda kuna Eri. Ndopakazoteerera shoko raitaurwa naMwari. Shoko iroro akazonoripa Eri sekupiwa kwanga aritwa naMwari. Wakateerera mwana zvose. Hama, tiri kuteererawo Mwari here? Kana kuti munamato weduka, tunamata tichiti kuna Mwari. Teererai tenzi, muranda wenyu ari kutaura. Eri anoti kana makunamata, iti taurai tenzi, muranda wenyu akateerera. Asi isusu sevanhu tinoti chii? Teererai tenzi, nekuti muranda wenyu ari kutaura. Ngatidzidze kuteerera kubva kuna Mwari. Mwari anotaura kwatiri nzira dzakasiyana-siyana. Mwari anotaura kwatiri mushoko rake. Mwari anotaura matiri kuburikidza nemharidzo dzakasiyana-siyana. Mwari anotaura matiri kuburikidza nevanhu vakatikomberedza. Mwari anotaura matiri nezwi raakadyara mukati meninga dzemwoyo yedu. Munhu woga woga, Mwari akadyara izwi rake rinonzi conscience, rinotaura newe mukatikati momo, rinokuudza kuti ichi chakaipa, ichi chakanaka. Izwi iroro kazhinji kachoka tinorifushira nezvakawanda zvichisvika mukati meupenyu hwedu, zvokuti achakwanise kuriteerera izwi iroro. Rinova zvakare kutaura kwaMwari kwatiri. Saka ngatidzidzei kuteerera Mwari. Pane michato mizhinji yakaparara nemhaka yekuti baba namai vaitadza kuteererana, kuti uyu achitaura uyu achiteerera, uyu wotaurawo uyu achiteerera. Asi mumwe nemumwe anenge achingotaura, vachingotaura panguva imwe chete iyoyo, zvokuti hapana kana kuteererana. Pane tariro zhinji dzevanhu dzakaparara nemhaka yekutadza kuteererana. Hama, ngatidzidzei kuteererana, kunzwa zvekutaurwa nemumwe, kunzwa kwaari kubva paari uye nekwaari kutarisira kuenda. Kana usina kunzwisisa, bvunza kuti handisi kunzwisisa kwauri kubva, ndibatsire kunzwisisa pauri, ita kuti ndionewo kwauri kuenda. Tikadaro tikateererana nokunzwanana, matambudziko mazhinji atinawo, mungava marelationships emumhuri chaimo, marelationships emudzimba chaimo, ukama hwepamabasa chaiwo, ukama hwemachechi, ukama hwemasections, ukama hwemuzvita hunosanduka nemhaka yekuti tava vanhu vari kuteererana. Mukuteererana imomo zvotoisa mubvunzo wanhasi wekuti mudzidzisi munogara ipi, rabhi munogara ipi. Vakabvunza ndokubva vateerera. Jesu paakataura akati uyai muzoona. Kuti uyai muzoona kwaJesu ka, hakuna kunzi uyai muzoona nhasi chete mangwana zvopera, asi akati uyai muzoona zviri continuous. Zvoda kuti pese pavaifamba naJesu vaiona kunogara Jesu. Nekuti iye Jesu pachake anotaura achiti mwanakomana womunhu haana pekuisa musoro. Makava ane makomba, shiri dzina matendere, asi mwanakomana womunhu haana kana nepekuisa musoro wese. Sezvo kuti kana mwanakomana womunhu asina pekuisa musoro wese, anogara papi? Adresi inopiwa na Jesu kuti uya muzoonaka ndekuti kwese kwaienda wese waibata ndopano gara ipapo. Jesu anotaura achiti zvamakaitira mumwe wadiki wamadzangu ndini wakare wamakazviitira. Zvoreva kuti Jesu anogara muvakidzani vedu. Jesu anogara muvanhu vaaibata. Jesu anogara mune zvaaita. Iye zvakare Jesu ndiye akataura akati, garai mandiri, ini ndigogarawo mamuri. Ani naani anonzwa nekuteedzera shoko rangu, ini ndichagara maari, iyewo achigara mandiri. Zvoreva kuti Jesu ka agere matiri. Jesu agere muvakidzani wako. Uye zvakare Jesu agere mauri. Saka Rabhi munogara kupi? Rabhi vanogara mabasa avo avakaita. Rabhi vanogara muvanhu vese vavakabatsira. Rabhi vanogara munhu woga woga wavakasika. Rabhi vanogara mauri. Rabhi vanogara mune muvakidzani wako. Pane imwe nyaya inotaurwa yeimwe monastery yakanga ichinetseka chaizvo. Vana baba ipapa vakanga vasanzwisisana vega, vachingonetsana, vachingorwisana, vachingopopotedzana, vachingotukana nemhaka yekuti vakanga vachigara munzvimbo iri kure nevazhinji, iri excluded. Saka sekuziva kwenyu kana vanhu vakagara vakaungana kwenguva yakareba, pangopinda chete mhodzi yekusawirirana, panonetsa kugara. Saka vana baba ava vachigara vakawanda kudai izvo, vachinetsana kudai, vakati todii? Ndokubva vazoenda kune mumwe zvakare mupikiri anonzi muhemit, vaya vanogara vari vega vaya. Muhemiti uyu achigara zvakare kuri uku, vakavhenda kwavari vakanobvunza zvikanzi, isu tanetsana kumonasiri kwedu uku, uyai muzombotigadzirisawo. Zvikanzi nemuhemiti uya, ndichauya mangwana. Muhemiti uya ndokubva auya, ndokubva ataura nanabozve mweya ava vaigara monasiri iyi. Ndokubva avati, imi muri kunetsana nemhaka yekuti mumwe wenyu pamuri ipapo ndiMesaya. Mumwe wenyu pamuri ipapo ndiJesu. Asi dambudziko ripo ndirekuti hatisi kuziva kuti Jesu uyu ndiani. Sekuziva kwenyuka anouya akazvidhisguisa. Saka motobatana zvakanaka nekuti hatisi kuziva kuti Jesu uyu ndeupi. Hemiti uyo ndokubva aenda. Pakapera mwedzi, mukuru wemonasiri akadzokera kune muhemiti uyu akamuti, makaita zvenyu. Ezvine zvakugara zvakanaka nekuti munhu woga woga remonasiri ari kungobata mumwe zvakanaka nekuti anenge achingoti zvichida pamwe iyeye munhu uyu ndiye Jesu. Muhemiti uya ndobva ati, ndopamakairasi munhu woga woga akasikwa nemufananidzo wamwari ndiJesu. Nekuti Jesu anoti, zvamakaitira mumwe wevadiki vamadzangu ndiyeni wakare wamakazviitira. Akadzokera kuya akasimudzira tsika iyoyo yekuona munhu woga woga saJesu. Denga hama dzadiwa, musi watichatarisa muvakidzani wedu totaza kuona munhu iyeye nezita rake ratinoziva remazuva ese. Asi toona munhu iyeye saJesu. Tikaona munhu iyeye saJesu ka hatizofa takamuitira makuhwa nekuti tomuona saJesu. Hapana munhu angade kuitira makuhwa Jesu. Hapana munhu angade kudzvanyirira Jesu. Hapana munhu angade kuita chimbadzo kuna Jesu. Hapana munhu angada kuda choupombwe kuna Jesu. Hapana munhu angada kubira Jesu. Hapana munhu angada kuponda Jesu. Tikangobatana saJesu tinge takwanisa kuziya kwaanogara. Rabhi munogarepi? Uyai muzoona. Wese vandichafamba ndichirapa ndinogara maari. Wese vandinoshanyira ndogara maari. Wese anodanwa nezita rekuti muKristu ndogara maari. Wese akasikwa nemufananidzo wamwari ndinogara maari. Rabhi munogara ipi? Ndinogara mauri.